Zvekwata izvi izvo zviri kutungamira makundano eCastle Lager Premier Soccer League. Zvakawira pasi makwikwi eChibuku Super Cup zvichitevera mitambo yekutanga yakatambwa mukupera kwesvondo. FC Platinum haichakodzera kumirira nyika mu-2019 Cup Confederation Cup mushure mekudamburwa pamusha 5-4 nechapungu ichiteverwa nengezi Platinum Stars iyo yakarohwa pamusha zvekare 5-4 neHerentals. Mitambo iyi yaive yapera iri mangange ndokuzoenda kumapenalty. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anotikwata chake chakatamba zvakanaka asi vakazorara panguva yakakosha.
Mutambo wakanaka sikuru. Tatamba zvinonakidza. Changoneza chete ndicho kuti hatinozokwanisa kuchengetedza kora tanga tawana. Asi ndafunga kuti pamwe tanga tatamba zvakanaka zvekuti tiwe negame asi tazorara kumashure uko.
Asi Caps United, Dynamos neIslanders dziri kukwikwidza zviri mutsindo mumukombe uyu kunyange hazvo vari kutatarika mumitambo yeleague. Dynamos iyo iri kurwisana nehondo yekubuda muPremier Soccer League yakafadza vateveri vayo nekukunda Black Chiefs 1-0 nechibodzwa chakabva kuna Tawanda Macheke. Murairidzi weDimbare Lloyd Mtasa anoti vakomana vake vaive neshungu dzekuda kukunda.
Tanga tichikwanisa kuti mabhora edu akaenda kumberi, tanga tichikwanisa kuvachengeta nepakati vanga vachiuya vachiita sei vachibatsira, but generally ndinoda kutaura kuti avakomana vese vanga vane shungu dzekuda kuhwina zuva ranhasi.
Caps United yave makota finary mushure mekurova ZPC Kariba 5-4 nemapenarati zvekare ichibatana neHighlanders iyo yakadamburawo yadha 2-1. Zvikwata izvi zviri kubatana neNitrat iyo yakarova Black Rhinos 2-1 neTriangle iyo yakabudisa Shabani Mine 4-2 nemapenalty. Shabani neTriangle dzaive dzaita mangange 0-0 munguva yakatarwa. Zvikwata zvisere zvave mumakota final umu zvichakweshana kuitira kuti zvikwata zvina zvipinde mumasemifinal emakwikwi aya umo zvicharwisana sembumba kuitira kuti pabude shasha mbiri dzinopinda muchibuku Super Cup final iyo yakatarisirwa nevakawanda nemaziso matsvuku. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve chinobudirira kumirira nyika makwikwi e-2019 Cup Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.